Izvi zvabuda pamusangano wange wakarongwa neStudio 7 neMedia Center kumasvingo nhasi. Vachitaura pamusangano uyu sachigaro wemasvingo United Residents and Ratepayers Alliance vaThomas Mbetu vati sevagari vanofarira chirongwa ichi icho chiri mubumbiro remutemo wenyika, uye vanoshushikana kuti chirongwa ichi hachisi kufamba nekuti vatungamiri venyika havasi kuda kuti chirongwa ichi chibudirire. Vati vatungamiriri vanoda kuramba vakabata matomu. Vanoti kana pakave nehurumende dzematunhu zvinoreva kuti vanhu mumatunhu aya vanenge vakuita zvirongwa zvavanoda kwete kuenda kuHarare. Murayiridzi wepaGreat Zimbabwe University Dr. Davidson Mugodzwa vaudza musangano uyu kuti havaonesi kuti chirongwa ichi chichabudirira, nekuti chikabudirira vanhu vanozopfuma, izvo zvinoita kuti vanetse kutonga. Dr. Mugodzwa vati vatungamiriri vanofarira kutonga varombo, uye zvirongwa izvi zvinobudirira chete munyika dzine utongi hwejekerere.
Kuri kuti devolution inobudirira, mabenefits anowanikwa nevanhu ndeaya, vanhu vese vachafarira kushandira nyika yavo, nenyaya yekuti umwe neumwe wedu anenge achiona paanondokora. Hamenoda kuti pazvinzisa kana devolution kuri kuti yaitwa nemazvo muno mumazvino kana muno muZimbabwe, munhu wese will be a full participant in government. Unenge uchitoona kuti ndiri kutonga nyika.
Vachitaurawo pamusangano uyu meya vemasvingo vaColin Maboke vati ichi chirongwa chakanaka chose, asi pane zvinofanira kugadziriswa kuti makanzuro ematunhu atange kushanda. VaMaboke vati kanzuro yavo yakatopiwa mazana maviri ezviuru zvemadhora pasi pechirongwa ichi, asi mari iyi haina chayakashanda nekuti hapana kanzuro yedunhu inofanira kunge ichiona kuti mari iyi yashanda sei.
Example, takapuwa 200,000 takangoipuwa zana, hatina kuzonzomuita sei nayo mari iyoyo. Hakuna wakatikonsalta kuti maprojects amoda kuita mukanzuro anoda mari yakawanda sei. Takatoda kuita zvibhorani Maria, but pane process yekuti kaleza zvibhorani nemari dzegovernment hatipfumi makuseni takangoitora mari iyoyo. Tinoti tatouya ko kune wepote dziriva chibhorani apa itaapa itaapa, pane maprocedures anenge achidiwa kuti aitwe futi anoenderana nemaregulations eprus. Saka anotora kuti nguva yacho kusika mari yadi yarwa neinflation.
Mubhajeti regore rino hurumende yakaisa parutivi mari inodarika mamiriyoni mazana matatu kumatunhu ese. Kanzuro yemasvingo iri kutarisirwa kupiwa mamiriyoni maviri. VaFinance Makarimba veZANU PF vanove nhengo yemasvingo Provincial Council vaudzawo musangano uyu kuti nhengo dzeparamende idzo dzichange dziri nhengo dzemakanzuro ematunhu aya ndidzo dzinofanira kugadzira mutemo wekuti makanzuro aya atange kushanda, asi vati vanoziva kuti pane zvave kuitwa nehurumende kugadzirisa nyaya iyi.
I'm sure the noise yamuri kunzwa yakawanda zvinamubviri, and maybe my legislators achindo asingadi because they want to be part of the council, but it's contradictory, like the mayor is already spoken.
Imwe nhengo yemasvingo Provincial Council vari vebato reMDC inotungamirwa navaNelson Chamisa. Amai Sara Matenga vaudza Studio 7 kuti hazvifadzi kuti kubvira pakaitwa sarudzo kusvika nhasi havasati vave kushanda. Zvimwe zvabuda pamusangano wanhasi ndezvekuti vanhu havasi kufara kuti vanhu vanobva kune mamwe matunhu ndivo vari kuuya kudunhu remasvingo vachipiwa mikana yekuzotanga mabhizimisi akaita sekuvaka mahotera, kuita mabasa ekuredza nemamwe kudhamu reto kwemukosi, asi vagari vemudunhu vachishayiswa mukana. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangusha.